kutera kushaya kwa maigora zimba munandira wegure rino mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakadoma amai matsikenyere vanova mumiriri wechimanimani west mudare reparamende kuti vatseve nde rakasara amai matsikenyere inhengo yezano kupenyufu vari mutevedzeri wasachigaro kubazi remadzimai mudunhu remanikaland vakawanda kudunhu rino vanoti amai matsikenyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amai matsikenyere vabatanidze vagari zvisine nekuti abuda mumba maani mugari wekunyangava patrick nyakasapa vanoti gurukota idzva iri rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita semukati enzane
ndiri kutarisira kuti at least pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare zvinhu zvingatifambira semanikaland because tikatarisira vagwara dzimba mashandira aita nekanzuro dzaiva dzetago 4 between kanzuro yenhinu saka kutarisira kuti new resident minister ari kuuya uyu ashandiwo zvakanaka nekanzuro marodzi achigadzirwa mapotos achivharwa mazisarigara zvakanaka mumanikaland chinofamba zvakanaka ndochiwerevise wagari wemanikaland
vanyakatsapa vanoti amai matsikenyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana
ikiringa kudistribution yeshaya yemunhu wese because madiamonds haasiri epolitics madiamonds haasiri eananzingi ndiye munhu wese zviwanikwa izvo zvakawanda namwari so everybody should benefit from those minerals saka izvizvi mamina akaita zvimaminerals izvi anonga anoti ndehanhingi ndehanhingi saka titasa kuti pakaita fia distribution yemaminerals tinokona tese tinoga tese pathat small cake muhisa achiwana chouyiri pazviwanikwa izvo zvedu
mumwe mugari wemanikaland mamutare amai blessing nyika vanoti tarisiro yavo kuti amai matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko
vagari vedunhu remanikaland province tinotarisira kuti dai mai matsikenyere vangotangira pakaziwa ndimai gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu kazhinji zvingaa sekuti kuno kumanikaland kune zvicherwa zvakaita sediamond kwachiyadzoko kana gold kwapenharong tinotarisira kuti vatibatsire kuti zvo zvinosimudzira upfumi hweprovhinsi varege kutarisa even mapolitical differences yevanhu asi kuti saamai vave vanongobatsira munhu wese zvikuru sei maprojects emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa kana mayuti chaivo ngavabatsirewo mayuti kuti akwanise kuwana kubasa panoti vana vangosora vachingonzeririka mumarokeshen umu ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita
meya wekutare mutare vablessing tandi vanotiwo amai matsikenyere vanotarisirwa kuva muyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika
welcome the new minister and tinotarisirawo ukuru tinoona munhu akanoremekedzeka zvakanyanya pfuura musvika musvakati o but isusu ndofunga sekutaura kwandamboita tinotarisirawo kuti vakwanise kuvazobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment tinotenda kuti tino vana vanobarwa nana mai vakasiyana siyana asi tinenge tirimo mudevelopment iyoyo so tinotarisira development iri inclusive inobatanidza vanhu tinotarisira kuti tiregere kutsikanawo tsoka tinoziva kuti kazhinji panenge paita kudai pane vamwe vanogona kupedzisira vaakuita zvimwe zvinhu mabasa anogona kukunga asi avo so ipapo tinongokurudzirana kuti isusu sava minista mutsva kudai aiwa tinongotenda kuti tingosimudzirana ndinotendawo kuti pandinoshandawo naivo vanenge vachishandawo iye pandinobudirirawo iye vanenge vachibudirirawo chimwe chatinotarisirawo zvakare kutarisirawo nyaya yekungoti mumwe nemumwe ane weakness yake mumwe nemumwe ane strength yake kungoregererana ndingopfuurira mberi chiita basa rekuti vanhu vemanikaland vavanogara ugaro hwakanaka
mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu remanikaland rechurches of manikaland avo vanoti vanotarisira amai matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi
vakuru vemachechi kuno manikaland menguva yakati kuti ecd hatina kutenda nenyika yedu yezimbabwe nepamwari patiisa nauso mukuru wemachechi muno manikaland tine zvatinotarisira kuda kukuzivawo nehurumende yezimbabwe kuti kana maigadzwavo mapinda muno manikaland hatinge sokutanga tichishanda pamwe chete tichitwa uriri kunai tichiitawo
Amai matikenyere wakazvarwa mugore 1964 kumberengwa vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume secondary vakaita zvidzidzo zvepamusoro pauniversity of Zimbabwe vane degree rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvidzidzo kwemakore anosvika gumi nemashanu zvakadaro bato rezanu PF rakaitawo sarudzo nemugovera kutsvaga anotora chigaro chekuva seneta chakasiyiwa naamai Gwaradzemba amai Dorothy Mabika ndo vakakunda kunyangwe vamwe vezvematongerwo enyika vari kuti vari kushamisika kuti sai bato iri riri kubvumirwa kuita sarudzo iyo hurumende yakamisa nyaya dzemagungano akadai kuedza kudzivirira chirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Iloda Moyo.